kuti ndazviwanira wangu akandinakira hangu. No pressure, no stress, ndozvandinoda hangu. Saka baby, iva tiziro hangu, kwete kuita zvemazino hangu. Keep it easy, get me going. Did I need it slow, slow, basina problem, basina gana puresha, mamacita, let me love you right. Keep it easy, baby, you said it brings a peace. Baby,